Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti muzvinafundo mutuli ncuve ndiwo chete mushanyi mujerusarema ainge asiri kuziva zviri kuitika apo vakavimbisa kuti upfumi hwenyika huchawedzera nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rino apo vaiparura bhajeti ravo regore rino asi nyanzvi idzi dzinoti akahandi kekutanga vancuve vachivimbisa mashura asi vachikundikana nekuti vakambozviita muna 2019 na2020 kuti upfumi huchaita zviri nani asi akava manyautsa mukanwa harava kurota ichiyamwa mutungamiri wesangano revashandirwi reemployers confederation of zimbabwe kana kuti emcos dr israel murefu vanoti nemamiriro aita zvinhu hapana chekuita kunze kwekuvhara mamwe makambani
zvange zvakarongwa kuti zviitwe gore rino ra2021 zvekusimbisa upfumi hwenyika nekutarisira GDP growth zvichakanganisika nenyaya yemalockdown ataanavo asi malockdown aya ari necessary nekuti COVID-19 infections dzakwira munyika saka it's a matter of yekustrike a balance between kuchengetedza upenyu nekutiwo makambani anga achishanda zvese zvakakosha asi tinoona kuti chikuru kuchengetedza upenyu tinodaira kuti nekufamba kwenguva pachabvumirwa makambani zvakare kuti aoparete asi pasingaitwe compromise nyaya dzehealth and safety
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende ikaita zano ndega zvichatopa kuti upfumi hutatarike
hongu tinobvumirana nehurumende kuti ine responsibility yekuprotekta vanhu nekutora matanho sezvakaita selockdown asi sekuona kwendaita havana kuita proper consultations yekuti vanzwisise kuti lockdown yacho inofamba sei nemape manzvimbo dzine matambudziko makuru dzinoda kuti dzinyatsokutariswa palockdown tingati inyika yese here kana kuti pane mahotspots anofanira kupuwa simba rakawanda right saka tikangoita lockdown tovhara nyika yese tisina kunyatsa kunzwisisa kuti ndepapi panoda kuti pagadziriswe ndepapi papari nani tinobva tamisa kufema kwenyika yese
vamugano vati zvimwe zviri kuitwa nemapurisa zvinonetsa kuzadzikisa
kushandwa kwaagriculture kuri very fluid vanhu havangofambi sezviri kufunga mapurisa kuti munhu anofamba unge arionda kuchechi its up and down kutengeserana chimbi chimbi kutenga nekunzwa kumunda pakaita dambudziko mumunda regonye semuenzaniso kuti umbotsvaka sabhu kuti vari kupi waenda kurufu waenda kuchikokiyana weida kukwatsamba kuti umhai unotenga mushonga wegonye zvichanesa izvozvo
vaendererawo mberi vachiti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba chete haidzivirire kupararira kwechirwere checovid-19
tiri kunzi tokuenda palockdown totolukirwa mumba tozoita chiita bva ipapo hazvina kujeka kuhurumende kuti what measures what programs are they going to be taking kuti zvibatsirise kuti tideredze denda recovid-19 sekuenzaniso nyaya dzekutesta nhau dzekurapa nenhau dzekudzidzisa vanhu hazvina kunga zvajeka tangodzigarai mudzimba saka zvinoreva kuti panopera musi wa30 January COVID inokwanisa kunge yatowedzera nekuti tongaita tapuridzirana tirimo pasina ari kutesta pasina ari kurapwa
munyori mukuru musangano rezctu vajafet moyo vatiwo
sezvatinoziva lockdown yakapedzisira kuannounsa kana kuti yange iripo gore rakapera vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa makambani akawanda haana kukwanisa kuzovhura kana chiri chinhu chakadaro taitarisira kuti hurumende isati yaannounsa kana isati yataura yobvunza vemabhizimisi yobvunza vashandi yobvunza vanhu vakasiyana siyana kuti tingaita sei sezvo tasangana nedambudziko zvese izvozvo hazvina kuitika saka tine dambudziko iroro yokuti iyo zvino vashandi vane mibvunzo yakati wandei asi minduro yacho haisati yawanika
nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanupf vagilbert mponda vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
izanzi 30 days saka pa30 days apa zvinenge zviri kutarisirwa kuti panenge pachitarisirwa kuti zviri kufamba sei nekuti chakati lockdown idzoke macases ecorona anyanyo kukwirira, especially pa Christmas period hapa. Saka mkwezira kwa chukwa kuku Zimbabwe, as you know, my health facilities edu are already stretched. Saka ma intensive care unit beds akawanda atori occupied. Saka lockdown ino batsira kureducer kutichiruwe chiramba chitenderera nekuramba chichispreader. Apo mangu wa plans ni resources achuunga nizgwa kubatsira wanengu watu wanachiruwele kutu wakwani sekunga wachirapwa. Ukotu kutasirotu onyae vaccine ya kata orwa kuti kuchange kune vaccine ziri kubva kunze kwenyika dzinenge dzichisvikawo. Saka ichi chinhu chiri kutaridzirwa kuti munhu wese ngaazvifarire, ngaabatsire nepaanokwanisa. Vanhu ngavaite social distancing, vageze maoko, vapfeke mamask if you have to move, ende famba uchiita zvebasa zviri essential.
Vativo handi makambani ose ari kuvharwa.
Upfumi hwenyika hunogadzirika. Maessential services akaita seagriculture nemining ari kuramba achienderera mberi. As long as one watch observe my World Health Organization standard operating procedures.
Kunyangwe hazvo pakawanikwa nomba yekurapa chirwere ichi, paine tarisiro yekuti upfumi uchaita zviri nani pasi rose. Zvino zvinenge zviri kutora nguva kuti zvigadzikane. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.